Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 26th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Welcome to the Diaspora Forum. And tonight on Boxing Day, we are talking about different assistance programs being conducted in Zimbabwe by citizens living outside the country.
We are also going to talk to you listeners. We want to hear how you spend your Christmas and Boxing Days outside Zimbabwe. Wherever you are, you may be also from the diaspora and be in Zimbabwe today. Let us talk.
To join our discussion, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voazimbabwe.com.
And remember, Gibbs, today is Boxing Day,
mm-hmm.
not for boxing fans,
yes,
but Boxing Day, Christmas box.
Yes.
And when we were growing up in Zimbabwe, this was the day when we used to pester elders for Christmas gifts. So today we want to hear what Zimbabweans outside and in Zimbabwe, in the country, did on their Christmas holidays. And some of us also have different projects which we manage from outside the country. We are going to look at all that and discuss about those projects.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we're talking about Zimbabweans living outside the country who are involved in various community projects and who are engaged in some of these projects right now in Zimbabwe.
And some of these Zimbabweans, they pay school fees for underprivileged children, have built schools, and provided the water for those in need.
So if you wish to join us right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll phone you back. At the same time, we hope you're having a good time, eh? So I hope you're having a good time too.
Yeah, but the problem with you, Gibbs, today is you heard that today is Boxing Day and I saw you bring in your gloves.
And people must remember that today is Boxing Day. Is
but
for,
not for Muhammad Ali and Tyson.
No.
It's so, for gifts.
That's right. It's all about having a good time with relatives and friends. And at the end of the day, we know that people are actually watching us on different platforms. One of the platforms is VOA Studio 7 Facebook page. The other one, VOA Shona and VOA Ntebele. So now, if you want to join us right now, they should phone us.
Yes, that you can call us on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
I think we've got a bit of music that we're going to be spinning here in at VOA. So I don't know whether we are ready for the music.
No, we are ready.
Yes.
Every party starts with music, Gibbs.
Let's start with the music.
Before we feast.
Yes.
Yes.
Let's have some bit of music. Mm-hmm.
Shut the door, let the world know that I'm in danger.
kuti sesikona mfowethu.
Yes.
Inonzi kuthiwa Thokozani Ncube imenemene.
Imenemene.
This guy, you know, he plays a lot of music,
mm-hmm.
and he's sort of like Mbaqangaish.
But what does imenemene mean?
Imenemene is not the song actually. The song itself is some other title. So imenemene means somebody who is not too straightforward.
In,
he took this from his
the Bible.
No. His mother used to say to him, "When I ulimene men," meaning tell me the truth, you know. So if your mom looks at you and says,
I thought it's about the writing on the wall, many, many.
No.
Okay.
So you won't be telling the truth somehow.
Oh,
so then, yeah. But not in a way that you're lying.
Mm.
But you can hide the truth with a straight face. Yeah, that's it. So you become imenemene.
That's
so the guy's name is Thokozani Ncube. He comes from Kezi.
Okay, he's a Zimbabwean,
and he's based in South Africa.
Oh, that's
so he has got roughly about 5 songs right now.
Mm-hmm.
So one of the songs is this one on called Umama Wako.
Okay.
So meaning
your mom,
you know. Mm-hmm. So it's like tandanan, you know, love each other, you know, because all starts with your mom.
That's the message on Christmas holidays, and we also headed for New Year. So,
if I'm
not wrong, but Shidana, I'm going to New Year, theater, dog, credit, sana, mar, January disease,
tear
up, because it's natural, we're a January disease.
Yeah, and do you want me to tell people that you owe me 5 cents?
Not now. This is not the platform. No.
Okay. So let's
what again? Yes, Gibbs. Ingwe, we did about another Zimbabwe. Chifaro says Studio 7, which is our uti ndimi matrisa patiri kuti gorera 2018 ringa richipera tichishika patiri nhasi tichipemberera zuva reBoxing Day tabva muzuva reChristmas tichitarisira goredzva tichizova kuti kune Studio 7 zvino tichibva kwamurimi vateereri saka tirumbawo nongwe kuti ti chikore mbabvu pamwe chete nemi tichisekesana ndo zvinotisunga zvinotibatanidza kuita munhu mumwe chete iye zvine zvitine mumwe wevatakoka kuti vange vari pachirongwa tinzwewo kuti vatamba zoro reChristmas neBoxing Day sei tina vaDennis Juru. VaDennis Juru munovaziva gore rose munhu atinogara tinaye pachirongwa vachitibatsira nokutiudza mamiriro anenge akaita zvinhu kuburikidza nesangano ravo reInternational Traders, International Cross Border Traders Association, very based in South Africa, Johannesburg. Saka nhasi vaJuru tambovabata masikati tikatovakanganisa urongwa hwavo hwanga vainahwo vaenda nemhuri yavo kuKruger National Park kumbonotandara vachiona mhuka. Saka tinonzwa kuti vaswera sei zvii zvavaita pamwe chete nevamwe vana veZimbabwe muri kwamuri ikoko tinonzwa kuti zvii zvamaita. VaJuru tokugamuchirai pachirongwa. Nasi ndina mukoma Gibbs zvinova kushandisa chirongwa chino kutaura 5 cents yavo yandinayo aiwa.
Zakutumezela ngebhasi leyo kuti angusikube izavuya khona ngapo ke ngebhasi. That's right. So happy Christmas and Merry Christmas, and I hope you are going to have a prosperous New Year. Thank you.
Aiwa ndiri mupenyu asi muri kutaurira kure muri kuita kunga muri pasi chaipo toziva kuti muri kuKruger National Park. Aiwa izvizvi zvakunzwa zvakanaka. Mungatudza kuti mapedza sei zuva ranhasi reBoxing Day?
Onge mukoma Jonga, zuva ranhasi reBoxing Day raita kunge ndoranga ritori zuva reChristmas zvekuti zvinhu zvangu nemhuri yangu zvazvinge zuva zvatifambe zvakanaka muzuva ranhasi kudarikara nezuro. Nezuro takapinda muKruger National Park nguva dzati perei nekuda kwekuti hatina kunge taziva kuti kuchazara zvekuti takatozomiswa takanzi tinekutange kuchipindwa mota 10 gumi kana dzinge pabuda gumi nekuti manga matozara panguva yatakazotanga kuti tada kupinda imomo. Saka hatina kukwanisa kuona mhuka zvakare because kwai kuchipisa zvekuti mhuka dzainge dzakatorara mumumvuri munove mumvuri kusina migwagwa iyayo inenge ichifamba nemotokari. Chimwe chizvo chakanyanya kutikanganisa ndechekuti vanhu vaikwanisa kuzofamba nemota dzavo vaikwanisa kunge vachipinda nedzimotokari dzavo nekuti mota dziya dzinotakura vanhu dziya dziya dzanga dzakazara saka hatina kukwanisa kuti tinge tichipinda mudzimota idzodzo saka vaya vanhu ndo vanoziva panowanika mhuka dzese dzese kuti inowanika pakati inowanika pakati zvimigwagwa zvachona zvakawandisa pamajonga zvekuti kuti uzoziva kuti unonowana mhuka nguva dzakati pfupi zvinoziva kuti nesei but zuva ranhasi haiwa izuva rangaranga rakarongoteromeka zvikuru sasekuti tazokwanisa kunge tichiona mhuka dzese hadzo dzakatita kuona zvekutotikereo vezvimota vaya tisachitovaudzawo kuti mhuka dzanga dzichiwanika kuti
mukoma juru ndinoziva kuti munobva kumhondoro kuzimbabwe uku hamuna kumboshuvira here kuti vakomana zvino zuva randaakudai reboxing day iri dai nditori pamubayira izvozvi kana kuti pataunship imwe yamunosimbotandara muri kuzimbabwe nehama neshamwari
mukoma jonga indiri komredi zvishuviro tetitori nazvo hedu but hapana chinhu chinorwadza sekuti uchingoona timu rawakadzidza naro timu rawakakurawo naro uchingoriona uri uchingotambura tambura asi izvo zvinofadza mukoma jonga vamwe vanhu vachitambura nyaya yekuti vanenge vasitorina pekutangira vamwe vachitamburawo nekuda kwekuti vanenge vaine mari asi vasingakwanisi kuwana tekutenga kana kokora ichishayika muHarare chaimo handione kuti pamhondoro ingawanike uye handione ndichikwanisa kuti ndigire raini rese makokoro kuti tinge tichimwa makokora tese saka ndangoitawo pachikomuredi ndakada aiwa iregai tingodai vari kumusha ikoko tongovatumirawo zvatavatumirawo vonwawo kana vachinge vachifirana vofirana zvakangonari tingokomborerwa tichienda pamberi
thank you so much mukoma juru rambai muripo nhasi izuva renyu vateereri saka hatisoda kukanganisa estere kuchida kuti mupinde muchirongwa vari kufona vari kutumira mameseji teichingodaro kana paine vari kuita maprojects kana zvirongwa zvamuinazvo zvamakatari gai timboonana kuti kuzimbabwe maprojects angu amira sei ndonguva yekuti mutipe futi maupdates nekuti dzimwe nguva munee muine maproject manager anenge achingokutumirai mareciti kuti taputenga chakati tavaka chakati asi mazuva ana mukana wokunozvionera mega ndozvatoda kuti tinzwe kuti zvirongwa zvenyu zviri kamira sei maprojects tombonzwa kuna vanonzi Mike Sora vatitumirawo pano pastudio 7 kushona page yedu yeFacebook hanzi greetings to you all also greetings to my friends Victor Muchero Tatenda Chimbwanda Papa Maleko Bra Jojo and Great Kali pa PMB South Africa vari ku South Africa mukoma Mike Sora Gibbs
then what Nomsa Nikavana says call me right now so she's watching us you see
okay.
And she's one of our guests so hopefully we're going to call her right now Bakachidzani says li swi in studio 7 mina ni postal so she's saying are you okay yeah okay. No she's doing some bit of slang
okay
yeah so then she also says yeah we enjoy a lot of stuff that you're bringing out including the song that you're playing from Tokozani Ncube so uthi siyabonga kakhulu ingoma likatozane uignoria ncube uthi uyibambe njani mkhaya khona ngapho so you know they are enjoying the music
very
so maybe
and I need to hear music
I can tell and une dance jive
hayi handinayo
ngoti
camera haizogona kunyatso nditora kuti vaonene kumakuru
when you are doing
but kana vachiona ndichidai ndiye ndichitamba
I know I think we've got Thomas Mafumo
Timos kumkanya
yeah mukanya eh
dipay hapo ndosimuka
nanko futhi kunjani
Thomas wa Thomas Mafumo pari zvine chiramba tichitandadzana vadiva vateereri nevatariri
yeah Mafumo siyamfisa kuti
simbona ayo vauya
nangu
vanga vachimbogadzira magitare vaku
ya mutomtala pei
ya vango simuke ayo
ya nangu
Koma Thomas Tafirenyika Mapfumo.
Yeah.
Dr. Thomas Mapfumo.
Mm-hmm.
Mumwe vanhu vari mudiaspora pari zvino vari kuZimbabwe.
Yeah.
Saka ndovamwe vanhu vatichitarisira kuti aita bata kuti pachirongwa vano vatibata tichinzwa kuti
what is it doing there?
Vazvifambisa sei zvinhu zvavaona vanakidzwa sei. Nekuti nguva yekisimusi inguva yekutandara tichidya mari, tichidya huku nezvimwe michero isingade mari yekungotora tichitanha pamiti tichidya. Akaita semango.
And he has got this clip. How do you do it? Yeah.
If I teach
you just go like
if I teach you then I no longer owe you 5 cents,
Yeah. No, no, it's 2 cents.
Ah, zvavhara. Vajuru muripo here?
Yeah.
Yes, Mr. Juru, I understand you are visiting Kruger National Park together with your family. Pane vakasununguka here kutaurawo kuti vaona sei kumhuri yenyu, vanakidzwa sei, vafamba sei, tinzwewo kuti zvii zvavanakidza, nekuti zvakaitawo seni handisati ndaona mhuka dzimwe dzinogona kunge dzaonekwa nevana venyu namaijuru nemiwo vajuru dzekuti munoti dai mukoma jonga mapfuura nekuno taidzokera futi kuKruger National Park mumbonoona mhuka idzodzo.
Orati rega ndicho kuti mutaure na maijuru
vataure
zvavaona.
Ndizvozvo.
Pamwe nevana kana muchizokwanisa kuti vange vachitaura.
Aiwa, vakasununguka vateereri vese. Okay.
Hello.
Hello, makadi amaijuru. Aiwa, tiri vapenyu, ndimi madai kuswera muchiona mhuka.
Tasirashona mhuka dzakawanda wanda mhuka dzekuona.
Chanyanyo kunakidza ichi nekuti isu pataikura mhuka tairo tikasangana nayo aidha kutiza nekuti tichitya kuurayiwa kana kuti kutoda kuiuraya nekuti tichitaona nyama.
Kana dzasingambouya dzanzira padhuze nesu tichitenderera neku tichitotorawo mafoto tichiti zvakawanda wanda tichiona nemahito zvese zvemvura izvi zvese tichitenderera.
Saka manakidzwa ka?
Kwakushinakidzwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mune vamunokwanisa kukwazisa here vari kumusha vari kuSouth Africa ikoko nekwese pasi rino?
Ndinokwazisawo mama vangu vevajuru vari kwafeke kudema uko namama vangu vari kugope kwamusajuranga kunembeziya uko nateke vangu vekepivha vari kuHarare uko.
Aiwa, tinotenda zvikuru, maita basa, ramba henyu muripo ipaya vajurufoni, tichange tichizonzwawo kune vana kuti vanakidzwa sei. Timonzwa kune vamwe vateereri vari kupinda muchirongwa, tine vari kunyora. Gibbs, timonzwa kuti vari kunyora vari kuti chii?
Yeah, maybe before we go there, we've got another guest, and that is Nomsa Nekevana of the Mopane Foundation International. Ms. Nekevana, good evening and welcome to the program.
Good evening. Thank you so much.
Merry Christmas and a prosperous New Year.
Merry Christmas to you too, guys.
Yes. So tell us a bit about what you've been doing for Zimbabweans, especially those that you're helping under Mopane Foundation.
Okay, my name is Nomsa Nekevana. I'm from Kezi, that's in Matabele and South.
Mm-hmm.
I'm project leader at Mopane Foundation International. We look after, we support orphan children in rural Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we've got 35 as of now, which will have 38, okay. Now, because somebody came up and they wanted to take these three, which will add our number to 38. We support them with school fees, uniforms, and basic stationery, really.
Mm-hmm.
All these kids come from Matabele South, which we have got. Okay, I can name the schools for you.
Mm-hmm.
In Matabele South, we've got Zamanyoni, which we, in 2019, we've got two primary left, and we've got five secondary students in Zamayan secondary schools.
Mm-hmm.
Then we've got we had five in Matopo. One will be in primary as of 2019. Then four of them will be in secondary school. And in, then we've got another five in Nyashongwe, which will have two at secondary school, which is Joshua Mkwabo, and we've got three of them still remaining at Nyashongwe in primary school. Mm-hmm. Then we've got seven in Gai, which will have four in, still four remaining in primary and three in secondary school. Then we've got six in Cholocho, which is quite primary. We've got four of them, and two of them are going to secondary schools.
Mm-hmm.
And then we've got five in Shurukwe, the last ones. Three of them will be remaining in primary, and three of them, two of them are in secondary school. Then in Kai, which is Somakuli Primary School, where we're at seven,
mm-hmm.
somebody is taking three. Okay, another couple is taking three. That will take our number in that school to 10.
Wonderful. So, only, yeah. Mm-hmm.
We try to do the primary, okay, the rural Zimbabwe. The reason being, that's where the kids get married at very young age. And even if they fall through the net, nobody realizes that. And why this we're talking about girls, okay, we're doing both girls and boys. But the main focus really is was about the girls, because girls in rural Zimbabwe, they can get married at 14 if nobody is looking. And what happens to them when they get married at 14? By the time they are 16, they are divorced.
Mm.
And most of the time, when they get married at that young age, probably to somebody who's already married or something like that. The reason being, these kids that are looking after, they are orphan children. Well, at least they are orphan children, nobody pays their school fees. When they are nobody's paying their school fees, they'll end up, whoever is the grandmother, say, okay, go to the next, the door neighbor, and help them with whatever is happening there, and they get raped, whatever happens to them.
Yes.
And
so,
those are the people that we're trying to look after.
Yes. So, kubambe umlomo konapho nje ngamafutshane. So I think you can hear what they are doing
mm-hmm.
as an organization, and we'll go further to ask you some other questions.
That's true.
So right now we hear there's a caller.
There's a caller, mm-hmm. Malvin Ngube. Uthini Ngube?
Hello, Mr. Ngube?
Yebo.
Kunjani baba?
Sikhona njani?
Ngiyaphila, ujonga befuna ukukhulumisa ngesiNdebele
bese. Yeah. Ungaphi baba?
Bad Bridge.
Bad Bridge.
Yeah.
Yeah, yenzeni lamhla ye Boxing Day.
Hayi, yeyazi bengivakatsha nje emakhaya emareserve. Hayi, ibhodela nje sibona umumo. Langabe lichisa nje kathi kodwa kuyasebenza nyana.
Kuyachisa ama-shops akhula e-Coca-Cola. Yeah, uyaphefumula yini?
Ya, ujonge uzabini lapho lo betshaya isiNdebele. So ngike ngamnika 2 minutes ukuthi akhulume isiNdebele lawo encube. So ke uthe amagrosa avela kula lutho kume njani?
Awu.
Amagrosa kula lutho vele kume njani ngathi siyakuthenga nge?
Hayi, ngathi hayi. Awuthenge izibe yasefezanyana abantu sebefikele, hayi ngale siqhamina abantu sebephelile.
Ye madoda kuzima. So ke akubi ngeleli sihlobo labangani ngesikhathi se-Boxing Day namhlanje.
Sorry?
Akubi ngeleli sihlobo labangani?
Okay, hayi, ngithanda ukubi ngelela ke. Ugogo wami usefolosi. Hayi, nabana abam abasebazweni khona ngapho, ngoyoke. Nomama, nakhek. Hayi, ngane sengiphi.
Yes, siyabakhulu ke mfowethu ungathina kusasa
eh?
Yeah, long baba uMalvin Ngube ukhona ngale ke kwele Bad Bridge. I'm told we've got another song, right?
Yes.
So I think we've got the music of Noma Tamsanqa Mkhwananzi, whose trade name is Mkwali. So let's get that music rolling. Let's see whether we've got it right now.
Mm-hmm.
We're just waiting for our producer to cue it in. So there it comes. I think, yes.
Rafiki zangu zikwapi? Rafiki zangu mupo? Banga banga banga. Zandu mwenu. Hey. Piga makofi. Chai zanja. Piga makofi. Chai zanja. Zandu mwen, zandu mwen, zandu mwen. Mangalva.
That is Noma Tamsanga Mkwananzi, treating as Mkwali. So she sings in Swahili.
Look at the Tambarachi.
Yeah, I know.
Oh.
No, that one is another one.
The phone, okay.
So you're going. Yeah. Let's try, eh? No, later I say, I'm not at your point.
Okay.
So, you know, she's singing about Rafiki,
mm-hmm.
her friend.
Her friend.
Yeah, her friend. Mm. Just a friend, how you are treating friends is very important.
Okay.
Like I'm treating
especially
you.
Especially on Boxing Day.
Yes. And if you've got Chikwere Chichomun.
Yes. But you know, on Boxing Day, that can be converted into a present you gave.
That's
me.
Right. Yeah.
Yeah. So you gave me a present. It's no longer Chikwere.
Yeah.
It's a present from you.
So 2 cents off.
Yeah. Yes.
So I think we've got some people.
Yes. Tinewa Terero, Arukunyora, Anzinam Koma, Kotnim Pemi. Ini ndakatanga kuchengeta mombe last year asi dzakazofa nekushaikwa kwemushonga munyika asi dzava kuita dzichiwanda ndava kutenga mushonga kuno kujoni vari kutaurira pa maprojects atati ndapa maprojects amuri kuita sezvara zveZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika saka vari kutaurira pamusoro peproject yavari kuita ndofunga tinemwe muteereri gaiti ngozwa kuna mukoma Donald Mamboma anzi vakomana ndifonereiwo please call me varuma I'm watching you live and clear from Rustenburg zororo harichana kidzi kana nyika isina zvinwiwa aiwa takanzwa kuti zvinwiwa zvakuwanikwa mukoma Donald mari yako chete netsoka dzako dzekuenda kumagrosa kuzvitoro kunotenga tina mukoma Cosmos vari kulepalale kuLimpopo hanzi ndiriko ndirikuona zvakanaka mukoma Rune Sukurebwa hanzi ndifonerei vaisa namba dzavo tirikwedza kuti kubatei mose pamwe chete namukoma Kotini Mpemi Koti hanzi ndibatei tirikwedza kubatai rikaiti mwezva kuti nimwe mutereri alo
hello.
Hey, ndiani avo?
Ndi talenti Nyoni.
Vanyoni makadiko?
Ah, tiripo makadiko.
Muda kukuluma here kana kutaura?
Ah, kutaura.
Taura itinzwe kuti zuva rekisimusi rane zuro nerenhasi reboxing rima zvibatanidza sei?
Ya, ndiri muZimbabwe, kisimusi yegore rino yanga yakaoma. Zvinhu zvizhinji zvanga zvisiri kuwanikwa nemitengo yataitarisira kuti tafika zvakamira zvakaita.
Hanzi
zvokwanisa kuzvana zvakadaro, zvinhu zvazvichidhura.
Mitengo yakakwira.
Ya, yanga yakakwira. Zvinhu zvaiva zviri pasi mitengo yanga yakakwira, zvinhu zvaiva zvichitoshayikwa zvachose zvinonimwe muzvitoro.
Chii chaizvo chamungati chakanyanya kukwira mitengo nekuti nezuro tainzwa vamwe vachiti mabhazi akwira mitengo. Vamwe vachiti zvinwiwa zvakwira mitengo nezvimwe zvakadaro tichingoti tikanzwa kwamuri motozova kuti akwandiri kuno zvakati nezvakati zvakwira mitengo
kuno kuma transport yakakwira chingwa mitengo wacho wanga wakakwira kuno wanga $2 $50
Saka zvino zvinhu zvakaoma kuti ugatenga kana 5 loaves pamwe mhuri inenge yakakura. Zvinhu zve zvakaoma kuti tirambe tichiti tingatenga chingwa chakawanda. Kuti tifambe mabhazi vanga vachikwirawo nemigwagwa. Saka zvava zvakatiomerawo ipapa.
Saka mhuri mainyaradza sei mhuri manje nokuti kune zvimwe zvisingade kutengwa kamukoma nyoni zvokungopinda mudanga zvokungopinda mudanga renyu rembudzi chikwere chenyu chehuku mongo zvakutofamba hanzi zvinova zvangobatana zvega zvii zvamaitawo ipapo
huku takadya huku takadyawo pahukuwo hatina ku pahuku hatina kunge takahamadzika zvakanyanya asi tekungotiwo zvinowedzerekavo dei zvakawedzereka asi zvakatikona
aiwa ndizvo zvokahanzi upenyu mazuva hafanane nekuti dai tichitarisira kuti zvinhu zvinongoramba zviri zvazviri dai nhasi ingori mande kubvira nezuro nemarimwe zuro aiwa tinotenda zvikuru mati muri kupi zviya
ndiri kuzvishavane kumuzimbabwe zvishavane
zvishavane kana mune vamuda kukwazisa mungoti dimu
ndoda kukwazisa mhuri yose kwamadhobhi iri muzvishavane nemasunda yose iri kuzvishavane imomo negweru kuna mai vangu ndo nevanin'ina vangu dzotiwo muve nezororo rakanaka
yes vada kunzwa zita futi kuti ndiani
Shakeman Talent Nyoni
mukoma Shakeman Talent Nyoni vari kuzvishavane tinovimba kuti mhuri yakateererawo pane ino nguva vari kunzwa muchivasvitsa mashoko ekuti aiwa ndiri mutano tiri kutarisa zvakare kuti 2019 iri kusvika new year musi wechipiri uyu toita mugoredzva zvii zvamungataurawo zvamunoshuvira kudai zvaitika munew year
totarisirawo kuti dange zvinhu zvemunyika medu zvanga zvadzokera pazvanga zviri ndozvatati chema zvakanyanya kuti ndene zvadzokera pazvanga zviri pamwe upenyu hwevanhu hwaiita zviri nani
aiwa tinotenda zvikuru hanzi kazhinji minamato yedu inonzwikwa asi inogona kunonoka hayo kupindurwa hamusiri mega muri kuchema kudai zvinhu zvanaka takatonzwa mutungamiri wenyika vakati zvinogona kugozha asi zvichanaka vamunangagwa vakatodaro vachivimbisa vana vezimbabwe saka tinongotarisira kuti ndo zvichaitika zvinhu zvinake ishuviro yemunhu wese tinotenda zvikuru mukoma Shakeman nekupinda kwamaita muchirongwa
zvakanaka maita basa.
Thank you so much. Gifts, that's our caller from Zvishavane, Mukoma Nyoni. Yes, he's saying, things are tough, transport, bread, and some of the things they require as a family day to day, except for the roadrunner. You say the roadrunner. Yes, I think but otherwise, he's praying that... they hope things will be better for 2019.
Yeah. Sizizwe ke kumama ke uNomsane Kevana singathi ke nxa sikhangele as a Christmas lidlale njani kona pho le Boxing Day lamhlanje.
Hayi yakodola ngapha. Yakodola we just indoors yesterday mina bensebenza namhlanje hayi. Ngithethe isikhathi le moli yami sihlalele labantwana endzasi.
Yes, so ke ekhaya ke laba baswelayo bakade banika.
Abethu, to be honest, akula abaphile ngaphandle komntwana oyi-1. Umntwana wakhona umncane, una-11 years. Uhlala logogo, yena ugogo ukhulile akasakwanisi lokulima. So, nguye sisakunanzelela ukuba lathi kwabo ngo-Augusti laphana, kulapho esafunda kakhulu ngabantwana esibasapotayo ukuthi kuhlukana kwabo kuswela kungakanani. So umntwana lo sagcina simthengela sagcina sithethe isinqumo ukuthi kufanele athengelwe igrosa every 2 months logokwakhe ngoba impilo yakhe ibuhlungu nangayichasisi ibuhlungu naso what I can say at the moment. So sesisabe simthengela igrosa every 2 months. So this month ukhona omunye umuntu okwanisileyo ukuthi amthengele igrosa samthengele i-20 kg yempuphu lechukela. Just ama basics, not ukuthi sabe semphi into eziningi, just ama basics konkwana ukuthi bakwanise ukuphila. Yikho esikwanisa ukwenza ngalabo ngoba into enkulu isikhangeleleyo manje. Ifees yabo njengoba umnyaka uqala sosifuna ifees yabo nje yodwa i-over 4,000 singakabala ama-informu laze zinezinye izinto ofuthi imali yakhona imali esingalayo. So wakhathesi okubalulekileyo ifees yabo kuphela nothing else.
Siyawuza kakhulu ke ubambe khonapho ngayikhatshana. So Nomsa is talking about you know the way they helped an 11-year-old kid in Zimbabwe right now who needs a lot of help. You know, they bought some groceries and other stuff for her.
For Christmas.
They regularly buy some of the stuff for this particular kid. She lives with the grandmom, and the grandmom is now old. Mm-hmm. She can't even, you know, do anything to make a living. So they are really helping her a lot. This time around, they bought some sugar. They bought some other items like Milimil, you know, just to comfort them during the Xmas season. So you still remember that
In the 17th century, I think.
That's right. 1833 is the time when Charles Dickens actually referred to Boxing Day, you know, in the Pickwick papers. He used to write a lot, that guy. So he said, you know, it was all about charity traditionally. So the lower classes were getting some stuff on Christmas Day from the aristocrats. And thereafter, you know, on Boxing Day, then they'll get some other leftovers, leftovers from those people that they'll be working for on Christmas Day. So then they'll, you know, put together some things for servants and give them as much as possible. So this was to say, thank you for working for us on Christmas, and as always, and therefore we're giving you something for holidays. So they always pack those in boxes. So those boxes, then when you parcel it out, it will seem as if it is a box day. That's right.
Okay. A box day present.
That's right. So, but other people were misconstruing Boxing Day as a day for the cashier's case.
To settle scores. I still remember that when I was growing up at our local township. You know, some of the elder guys, they would, you know, from different villages.
When they meet at the township,
oh, that will be a very good Boxing Day for our kids. We'll find something to talk about on our way home.
And then on that note, I think we can bring in Mafumo.
Yes.
Yeah, Mafumo. There's a lot of stuff on Mafumo today.
Let's have Thomas Mafumo.
Yes. All right. And I love this thing, man.
Oh, kumbira.
Yeah. Because it was what a rhythm.
But there are two types of kumbira. Kumbira, umkwenyana.
Yeah.
Then that's for music.
Uh-huh.
It's different from kumbira atezara.
Yeah.
Which one do you want?
Now in my case, if I do that in front of my own people, my boys, they'll think that I'm begging. You know?
Yeah, you'll be begging.
Yeah, you know. And usually it's Boxing Day, you know.
I know. Thomas Mafumo mamuchinzwa. Thomas Mafumo mukanya vari kuZimbabwe pari zvino vakatenderera vakaridza kugweru akwana kuzokwanisa kuridzwa pekutanga asi ndakanzwa kuti vakazoridza kechipiri vakabva kugweru vakaenda kuulawayo vakaenda kuBeitbridge tonzwa kuti pa New Year's Eve vanenge vari muHarare musi wa 31 usiku tutanzonzwa zvo vanenge vachiridza vari muHarare saka vana veZimbabwe vanokwanisa kunge vachienda kunoona Thomas Mapfumo tutarisa kuti muchange muchienda muchiona zvakare vamwe vaimbi vakasiyana siyana tonzwa kuti kune mitambo yakawanda kwazvo yarongedzwa kuti vana veZimbabwe munge muchionekana negorera 2018 kupinda muna 2019 tina vajuru vajuru toda ku release zvenyu mutandara nemhuri yenyu but dongoti tinzwe we were getting reports that there were problems at the South Africa Zimbabwe border at Bedbridge. I think some delays were either caused by the South African side or the Zimbabwe side. But I think the South African Home Affairs Department today issued a statement saying that things were almost getting back to normal. There were glitches on the Zimbabwean side. How is the situation now? Did you ever get to get an update on that?
I didn't have internet where I was, but I can assure you that normally the Zimbabwean side is not delayed. It's always South African side where they are always delayed, whereby they always check, I mean, if stamps are fake or original, and they always check if you have a rubber sales and things like that. And they are very, very strict with their officials. You know, they need to check. There's a lot, I mean, at the government side. If you find a question in front of you at the government side, it takes longer than when you find 100 people, I mean, in front of you at the government side. So that one, I mean, I haven't received any report since I was out of matches. I can assure you that only South African side, I mean, has got delayed. On that one, I can support the government side before I can do the investigation.
Thank you so much, Wajuru. Chipedzisa zvenyu nguva yenyu Boxing Day nemhuri yenyu. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Enjoy your stay at Kruger National Park.
Thank you so much, Mgomba Jonga. Thank you, Mgomba.
Gibbs Dube.
Baba Chur. Siyabo, I couldn't do it. Yeah, who keeps, eh?
Siyabo. I couldn't remember.
No, thank you so much, Chur.
Thank you so much. Gibbs,
I guess maybe the reason why you forgot, it's a lion.
Oh yeah.
Yeah.
Actually it's night lion, it's night time in Kruger National Park.
Yeah.
So he's afraid of falling asleep.
Yeah. Because of lions.
I know. Tina mkoma Emmanuel Gumunyu. Magadi mkoma Gumunyu.
Magadi mkoma.
Takasimba tanzwa wati muri ku Zimbabwe. Muri nzvimbo ipi ku Zimbabwe?
Inini ndiri kuzvishavani.
Gumunyo kuzvishavani. Hanazvo zvishavani yakanaka. Nhasi tambobata mukoma Nyoni. Ivanga vari kuzvishavani vatifonera.
Oraiti. Kuzvishavani kwakuri nani. Asi ndatozosvika hangu kumazuva rovira apa. Ndanga ndiri kusaidhi remusurugu kumazivhilleji. Ndimboonawo zvakazviitika ikoko.
Ehe. Maonawo sei maripedza sei zuva reBoxing Day.
Zvaro Boxing Day haranga riri nani zvaro kungoti chete munzvimbo macho nenyaya dzekungoti vafana vechidiki vamwe vanenge vasingagoni kuzvikondirovawo pakumwa nepakudhakwa apa saka kupedzera vakuvadzana asi inini zvaku kwandiri ranga rakaninakira.
Saka pane vatombofunga kuti Boxing Day nderekuchinjana maoko kwete mapresents.
Chaiko kutochinjana kutokuwadzana kuwadzana vafana vechidiki zvakaoma.
Aiwa ndizvozvo ndokukura kwacho hanzi kuzoti uzive kuti mirai zvange zvapora unenge wakambobva mukutsva.
Ichokwadi chaicho sira rakanakaro ndichisvikawo musabhani ndangosvikawo makangotonhoratonhorawo vanhu vazhinji vakaremerwa nenyaya dzekufamba nokuda kwesiyeri ndangoona mazvikiti vanga akangogara mutauni.
Ndambonzwa vamwe vachitaura kuti tsaona dzinenge dzakati kwirei muzuva rekrisimusi iro rikudarika gore rapera ndofunga vanga vachipa kombarizoni yekuti gore rino tsaona dzinenge dzakakwira nezvikamu zvingaita 33 kubva muzana about 33%. Imi mambo sanganawo here nepapaitawo tsaona mugwagwa kufamba kwesoka maitawo?
kubira kwandaita kushurugwi mukati nemugwagwa handina tsaona yandamboona kana even mota yandingati yakabuda murodhi mama kachena murodhi matafamba nhasi
aiwa dai zvakaramba zvakadaro nokuti hatidi kuti zoro roga roga tichingoita basa rekuzoverenga kuti kwakaitika tsaona dzakati tichienzanisa negore rakati dai zvamboitwa kuti tiite accident free festive season zvinhu zvingakurudzirwa kwazvo nevanhu vezimbabwe wese tikuona vari kuchema kuti matsaona awanda mumigwagwa asi kana mamasangana musina chamasangana nacho mafamba zvakanaka musina hama dzapinda mutsaona tinotenda mwari naizvozvo mukoma Emmanuel Gumunyi
ichokwadi mukoma Jonga handina tsaona yandaona asi ndisingaziwo parodhi yemasvingo ichauyawo nemhuri yangu tichazonzwawo kuti vaanenge vasanganawo nezvipi hasati vauyawo kubva kumuda
aiwa ndizvozvo mune vamuda kukwazisa here tisati taonekana zvedu
ya ndoda kunyanya kukwazisa imini matichinzwa muchirongwa tinotenda zvikuru mwari vakukomborerei ndigokwazisawo mhuri yangu iri kumasvingo kusamatoni nehama dzangu dzose dzinondiziva kana dzakateerera
zita taurai mega ini ndingazonzi aiwa haana kutaura vatinoziva
oraiti regai nditi ndina baba vangu vari kuHarare uko vanonzi varusere vanogara kubudiriro 5D vakwazisa ivavo vese nemhuri yose ndigokwazisa zvakare ana tete vangu vari mukwekwe vanonzi vamamoyo ndinofara zvikuru ndigokwazisa nemafriends angu wose ndinoshanda navo vakanondiziva
aiwa tinotenda zvikuru
neniwo vadhiri vari paside vandava vachitaurawo tinovafarira zvikuru
siyavonga vavo tatenda
akutoshaina hanzi uri kunzwa here ndine muteereri handiti anondifarira games
aiwa
zvinotipa manyau izvozvo thank you so much mukoma maita basa mukoma Emmanuel Gumunyu
tinotenda zvikuru
same to you move nezwa rakanaka tinotenda gives that's our second caller from Zvishawane we first heard mukoma Nyoni from Zvishawane and also mukoma Emmanuel Gumunyu he called us from Zvishawane he's saying well it was a quieter
first day yesterday
as compared to other years but he said here and there the youngsters were exchanging blows there in boxing day
yeah
then tine muteereri anonzi mukoma chamunorwa joto mukoma chamunorwa joto vanobva kuzumba hanzi ndoda hangu kuzivisai kuti tiri kubatai zvakanaka patrojan mine iri kubhindura asi tiri patrojan mine ndinonzi chamunorwa joto ndichiti muri kugona basa rambai makadaro muchititandadza aiwa tinotenda zvikuru mukoma chamunorwa joto tichivimba kuti makavewo nezororo rekisimusi neboxing day anhasi zvakanaka tichitarisirwa kuti muchange muine gore dzva rakanaka thank you so much Gibbs
yes lo navigeta siziva ku VOA ndevele kuti saubona dube linjani khonapho laba 4 bayakubingelela jonga lawe lapha so ke kuzobuya ke uMishek Mesh uti can you phone me now he gave us his number South Africa abese sithi kunjani baba Dube hanya phela mfowethu kuzobuya ke uMichael Mutuswa uti can you phone me now guys I'm in Botswana we'll try to do that as soon as possible then kuzobuya ke uThulani Lunga uti kunjani Dube hanya phela mfowethu Wellington Vundla uthi siyabonga abasakazi ngekhisimusi yomculo umculo lo mnandi kakhulu so that thanking us for the music and everything else so then we've got a mind in layer who says please guys don't encourage these people to fight we are not encouraging them to fight but somebody said they were fighting.
So, and we are also we are also reminding them that boxing day has nothing to do with boxing
yes nothing
it has nothing to do with boxing
yes absolutely nothing so now about Shabani there are two there are two bands that came from that area do you know them
Mercedes Benz
with music
or you mean musical bands
that's right
I thought Mercedes Benz
no.
Okay two yeah Deverangwena
yes
and the other one we know vano zvizivira vega
Jonas Tole you see remember Jonas Tole
Jonas Tole
anyway
Jonah Moyo. That's
Tole was the young brother.
No. Jonas Tole wairi zana wa, na Thomas Mapfumo.
Yeah, Jonah
Moyo is the Deverangwena guy.
Ah, yes. Jonah Moyo was the lead singer of Deverangwena. With the Beatles, yeah?
Yes.
The Beatles guys.
Yeah.
But there was one other
Innocent Beatu and Jablani Beatu.
Yeah, and they used to queue and take some nice photos.
Yes.
You know? And those guys.
In high heel platform, shoes.
Did you wear those?
Yeah. Oh, yeah.
And bell bottoms?
Well, that was. Smart.
Yeah.
Yes.
Smart Yako. I can see you're still.
Oh, smart. I'm still trying, though my kids say some of my smart is outdated, but.
Oh, yeah.
But we are talking of my 70s.
But it has been revived now. I think it's coming to that level.
Yes, Zvishawanyanga is very popular. Verangwena yakaita dzimbo dzakatandadza vanhu zvakanyanya munguva ino yemakrisimusi negoredzva vanhu vaitandadzwa nemusic.
So I think we've got a caller, Junga.
Ngatinzwe undiana ari parunare. Hello?
Yes, sir.
Mukoma Mishek makadini?
Yeah, utukurumisi ndevere.
Yes.
Baba, Mishek, kunjani? Yeah, ungapi Mishek? Ungapi mfoyi?
Ngapi?
Ungapi?
South Africa.
Yeah, udlala njani iKhisimusi le Boxing Day?
Hayi, mina ngibone nje kungalandi ukufana, kube kufana nje cause ngingalandi abanalo cause bengisebenzini iChiefs namanje ngisebenzini.
Yeah, matoto. Ipikile focholo mchokolo.
Ipikile
focholo.
Wakadzira mari.
So kutu ihlabile imali phela ngeKhisimusi.
Ah, imali ku. Asikala ngoli nokhola ngithi manje. Inkinga ukuthi masingahola basaba ukuthi abantu abaze emsebenzini. So siyaze siyehola imantend.
Yeah, matoto. Imantend kunale, yeah, matoto.
Yeah, I think January as the rumors and we're fine and Jabaz with the way Makas is what you need.
Oh, you have a Pelabanya to January Ulamalang 60. You know, January 1 month. Mobile Ubala Ravili, Ubale Utu 1 1 2 2 3 3. Who's a refuga? Utati Agrafi.
When you're in a senior advantage, you know, see your Holland Friday.
I guess I'm looking forward to it. I think it is so long. Yeah, we can just go along.
Now, when you try, you know, Mr. Jabula Mare, they are saying, and they in the other Zingos in the Gandhi.
Oh, yeah.
I'm a bad feeling. I want you to find a way, Jabula now, but seeing Jabuli sitting to give him this.
Oh, yeah, I would jaloba. Smoking
the cook.
Yes, spoken to a cool numbs are not in Oxasa Baba. Yes, so the numbs are Lapoke with Kuluma. He's talking about, you know, what normally happens during this part of the year when there are so many accidents and, you know, says instead of celebrating, some people will be crying, you know.
I know.
Which is very painful.
Yeah, I know.
Yeah.
Regaitu Muzoti wa Tere, Vangmuatina, Vanyora, Panavatina, Mkoma, Boas, Jaya Guru, and watching from Khaboroni, Kuboswano. Then Tina Mkoma Babata Tenda Mahachi watching you live from Durban, South Africa. Then Mkoma Boss Jaguru Wadzoka Shakara Shukanzi ini angu Xmas haindi kosheri only New Year cheta. Anzi aywa Kisimusa inakuwa kosheri. It's not that important. What's important for him or to him is the New Year. Then watching from South Africa, Gauteng, that's Phil Nube. And Extra Poly, Anzi Pamberine Basa, and then Ngara Mukwacha A, watching live from Zimuto Row area Kumashingo, Tinotenda Shkuru Arkutuo now, then Koi Extra Poly Adzoka Zakari, Achipindura, Shkanzi Chennai Mpakuri Rwa, ndoenda after crossover, Nunga Utara kuenda kumusha, kutane enda after crossover, apinda mnyuye. Then Moses Beta, watching live from Jamestown, that's Johannesburg, ndoa mwewa tereri waripo ye, jino, Gibbs, Tins, go kutishakamira se.
Yes, kuyele ke kumama ke uNomsane kuvana ngamafutshane sibili mama sibese sokukhulula akukhulume sibili ngokuthi umnyaka obuyayo lo ubona ngazani ke lizabenzelana abantu kwele Zimbabwe ngamafutshane sibili
ukuba lekuleyo thina ukuthi abantwana labanye bahlale esikolweni bayafika lapha esifisi okay lapha abafisi ukuyafika khona ngezifundo umntwana wethu omdala manje u-form 4 omncane u-grade omncane iyangese u-grade 3 so okokuqala vele before sifake ezinye izithembiso zokuthi sayenzani ikuthi siqale ukumake sure ukuthi bala i-school fees abo zonke sibhadelwe ama-informs abo onke athengiwe then ama-basic stationery then after that kulapho ezokhuluma kunye kwa manje nangakhuluma ukuthi ukwenza lokho yabe ngiqamba amanga ngoba kufanele siqale ngokubalulekile kuqala
so kodwa-ke ukhuthaza abantu ukuthi benzeni xa sikhuluma khonokho-ke ukunika abantu usizo ubakhuthaza ukuthi benzeni
engakhuthaza abantu ukuthi isizwe sethu sesiphelile thina ngesikhathi sikhula sasikwazi ukuthi angiyokudle usuthi umuntu ongumakhelwane wakho elambile and umntwana wangikhaya wayengeka esikolweni abantwana banext door bengayihamba esikolweni angisho ukuthi supportani Mophane Foundation which is okay ngiyafisa ukuthi uyisupport kodwa nangabe ukhona umuntu ohluphekayo omaziyo ma ungabe ukhona umntwana omaziyo ongafundiyo asincedeni ukufa komntwana lwana labantwana bana abangafundiyo nabengafundi isizwe semathebeleland or esezimbabwe sonke nje singafundiyo so mna ngithi kini bantu bakithi asibuyeleni lapho esivela khona asingalahlini ubuyithu bethu ukuba ngabantu bezimbabwe ukuba ngum-african I can say that ikhonkyani ukuthi wazi ukuthi omunye umuntu akahlupheki akusizi ukuhamba ngani ukuba la yonke into omunye umuntu elambile laphana esitradeni mina ngiyafisa ukuthi wonke umuntu ancedise omunye umuntu oseceleni kwakhe ambone ehlupheka especially ebantwaneni ngoba ngokuya kwesikhathi siyahamba thina especially kula bantwana bangakwazi ukubhala amavizo akho abantwana badropa out beku-grade 4 grade 5 ngoba ungala mali ye-school fees kodwa kusho khona ukuthi ngesikhathi kusiyafika 10 years time from now abantwana okay babe singabantu abadala labo babengasakwazi abantu abaningi babengasakwazi ukubala incwadi asincedisaneni asazisaneni ikungachiya khona
hayi siyabonga kakhulu ke ungathenela kusasa mam kholise-ke khona kusokusele ukuze kuyefika umhla ka-1 sikufisela-ke umnyaka omutsha ole ngqubekela phambili
nami ngiyabonga nani ngokunjalo
yes sibongele kakhulu so she was saying that people must remember that you know after this festive season there is always some help you need to give to other people so she's encouraging people to actually help those that are less privileged yes so maybe we conclude now
yeah again go tarisa ndachi tarisa nezve boxing day hanzi zvakatanga kare kare makore 800 adarika ku United Kingdom vemakereke vaitikana kungove nechange dzako uchiisa mubox muchurch uchiisa mubox rekubatsira vanenge vachishaya saka mabox iyo aizovhurwa musi wa26 vochizopa vanhu saka ndozvi zvimwe chete izvozvo asi studio 7 inovhura mabox ayo zuva rega rega tetichingopa zvipo tichipiwawo zvipo nevateereri nekuti chirongwa chedu ndechevateereri ndo vanofambisa chirongwa ichi ndiri kuona kunge nguva dzaakumhanya asi pari zvino timboona kuti pane vatinyorera here nokuti vakawanda vanga vachiita zvekunyora vasi vanga vachingoisa manhamba avo nekungoisa vananzi malikes saka hatina vanyowani kana vatsva vati vapindawo pachirongwa asi ndofunga vone vaviri vatatu vanodai vange vanyora tingonzwa kuti vari kuti chii
Let me just take one or two people. It seems as if our phone is not working well today.
Yeah, and don't forget
network. I think the network is really bad. But slow mo muntu lapha kathi ngibonile kwathi kukhulumile jonga ukuthi kambe kwenzakalani kule Zimbabwe. Sibona ukuthi ibizo lakhe mbani ngumind layer. Umind layer uthi yekhonkana kade kubike kuqala. Uthi sizwile sithi kumele kukhuthazwe ukuthi abantu bengalwi but we are now out of time Chonga and I think we have to thank our guest this evening Mr. Dennis Juru who is a Zimbabwean living in South Africa right now he's visiting a game park in Zimbabwe and then we're
in South Africa
right?
Kruger National Park
yes then we've got Nomsa Nkavana who is in London we really thank you for everything that you've been doing for us here at Studio 7, Merry Christmas and a prosperous New Year. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
Tisakanganova vatereri vakwanisangwa achipinda muchirongwa nevakundikana kupinda muchirongwa totirambai muchitsigira tichitarisira kuti muchange mune zvakare mugore dzva toti Happy New Year. Ndini Jonga Kandemiri kuStudio 7. Murara zvakanaka.